manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikumi 14/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare Mo Blessing Ali kumba kwavo kunyatsime kuchitungwiza. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vosungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Mumwe mutori wenhau obatwa nemhosva yekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vapinda munamato wekurangarira nengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali avo vakawanikwa vakapondwa nemugovera mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU-PF vachiti hapana vachamisa vati hapana munhu akakodzera kuurayiwa Tinodzokora zvakare vachamisa vati hapana munhu anokodzera kuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vativo zvinosuvisa kuti muzvare Mo Blessing vakapondwa nevanhu vanozivikanwa uye kuti vakaponderwa nyaya dzebato ravanotsigira. Vachamisa vati hapana munhu vaenderera mberi vachikurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzisaite mhirizhonga kunyangwe dzikadenwa vachiti ndo zviri kutsvagwa nevanhu vakaponda muzvare Mo Blessing. Vatiwo nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana nekushanda pamwe chete vakati vanhu vakaponda muzvare Mo Blessing vanofanira kurangwa nemutemo. Vaenderawo mberi vachiti vakatonyorera tsamba kusangano reSADC vachiriudza kuti nyaya yekushungurudzwa nekunyangariswa kwevanhu muZimbabwe yatanga zvakare. Mwana wemufi Silence audza Momo yapinda munamato wekurangarira mai vake kuti ave kutotya kugara pamba pamai vake nekuda kwemashoko enhengo dzeZANU-PF munzvimbo iyi. Mufi ari kuchemerwa kumba kwasekuru vake kunyange hazvo munamato wanhasi waitirwa pamba pake kunyatsime. Gweta remhuri vaJob Scala vati mhuri yemufi yakatora danho rekuti muzvare Mo Blessing vachavigwa chete ndokunge vakamuraya vasungwa. Izvi zvatsinirwa nasekuru vemufi vaWellington Ali avo vati mhuri ichazozeya danho rayo nemusi wechipiri apo panotarisirwa kuitwa ongororo yekuti mufi akafanei kana kuti post-mortem. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti bato ravo rine chekuita nekufa kwamuzvare Mo Blessing vachiti zviri pachena kuti nyaya iyi ine chekuita nenyaya dzerudo. Vakatiwo mapurisa anofanira kupuwa mukana wekutsvaga Pius Jamba uyo akapedzera kuonekwa aine mufi. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzarwiswa nenhengo dzeCCC uye pane imwe nhengo yebato ravo yapisirwa imba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa arikuferefeta nyaya iyi uye vachazivisa zvawana nekufamba kwenguva. Vativo varikuferefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing uye varikutsvaga jamba nevamwe vangadai vakauraya muzvare Mo Blessing. Tedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi varikuimbisa masambu kuti vachapiwa mari nezvimwe kana vakatsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemasabhuku pamwe nemadzishe ekwaGutu paParadise Hotel nezuro, mutevedzeri wemunyori webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vakati masabhuku nemadzishe anofanira kuwanira bato ravo mabiriyoni mashanu emavhoti kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya. VaMohadi avo vakadzingwa basa remutevedzeri wemutungamiri wenyika vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira vasori vaivashandira vakati ivo vakatora danho iri nekuti bato ravo rainyepirwa kuti rine vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu iro risina. Vanoti misangano yakaitwa nemigovera yemasero yakabudisa pachena kuti bato ravo harina vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu, nekudaro masabhuku anofanira kumanikidza vagari vavo kuti vandopotera ZANU-PF.
Ikati isu just Saturday yapfuura handei murimo wangaende kusero rake wakabuda chitukuru hapo masero yacho alikwadi akakuzama andize so vaitinyepera vakomana kuti vane masero. So nhamba yavo yemasero inoipa 3.6 million haishandi because tatozvipruva basaae kuti hakuna zvinhu zvakadaro. So inofanira kufunga masabhuku kuti masabhuku ndivo vane vanhu, ndivo vanogara nevanhu, ndivo vanoita zvinhu zvese vanogona kuti pachii 5 million. Hapana munhu angatipa 5 million panze pemasabhuku.
VaMohadi vakaendera mberi vachiti masabhuku ose ndeebato ravo, anenge aramba kushandira bato ravo gore rinouya anozosangana nezvirango zvakaoma.
Nanyaro ndakazvibvunza kuti ivo masabhuku mangani munomuita muzimbabwe munomu. Kaita karisechi kavo ndikataurirwa kuti no, masabhuku Zimbabwe yese ndinotaura masabhuku haitauri nemadhorobha kuti madhorobha hakuna kumira zvakanaka. Masabhuku so ndavhunza ini kuti mangani vakanditaura kuti masabhuku research yangu yandaverifya nelocal government kuti masabhuku Zimbabwe yese i 36,000.
Vakaenderera mberi vachiti masabhuku anofanira kuona kuti vanhu vavo vasingati kutsigira bato reZANU-PF vashayiwa rubatsiro rwechikafu chinobva kuhurumende apo vanhu vakatasana nenzara gore rino. VaMohadi vakaenderera mberi vachiti kutanga mwedzi unouya masabhuku anenge ava kutambira mari yekunze yekuamerica inosvika $50 emadhora uye kuwedzerwa mari yemunyika yavagara vachitambira iyo isingakwani. Pamusoro pazo vachatengerwa mabhasikoro nemagejo ekurimisa nehurumende semuripo wekuvatsvagira rutsigiro. Mashoko avaMohadi ekupinza masabhuku nemadzishe mune zvematongero enyika ashoropodzwa nevamapato anopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ati uku kutyora bumbiro remutemo renyika. Ona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemagutu reGutu Residents and Ratepayers Association kana kuti GURA Valoid Mpudze vati ZANU-PF iri kutyora chikamu 281 chebumbiro remutemo icho chinoti madzishe nemasabhuku haafaniri kupinzwa mune zvematongerwo enyika.
Makataurisa nezuru pamusangano wakaitwa katikashamadza isu sevagari vemagutu uye sesangano rinomirira vagari. Harisiro basa remasabhuku nemadzishe kuita zvematongerwo enyika kutsvagira bato rutsigiro Umbiro romutemo wenyika rinobudisa pachena chega kuti basa remasabhuku nemadzishe riri kuchengetedza tsika nemagariro akanaka munyararo. Umbiro romutemo rinotaura pasection 281. Sabhuku kana mambo haafaniri kuva nhengo yebato rezvematongerwo enyika kana kuita zvematongerwo enyika aine dii raakarerekera.
Izvi zvatsinirwa natsachigaro wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reChrist in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa avo vakurudzira masabhuku kuti varambe zvavari kunzi vaiite nekuti hazvisi pamutemo.
Asi tinopa masadunhu nemasabhuku nemadzimambo kuti tivazivise kuti zvavari kukurudzirwa kuti vaiite hazvitenderwi pamutemo. Bumbiro remutemo haritenderi kuti sadunhu, mambo nemadzishe vashandiswe nebato rematongerwo enyika. Vanofanira kuva vegutsa ruzhinji vachifadza munhu wese ari mudunhu mavo, vachitonga zvisina tsvete, vachitonga zvinofadza nezvinogutsa vanhu vose. Saka vose vari kumbunyikidzwa ngavamire vachimirira kodzero dzavo vachishandisa bumbiro remutemo.
Unyori wezvesarudzo mubato reCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vasvoropodza ZANUPF achiti haitevedzeri mutemo wenyika.
Tinozviziva kuti vari kuzviita izvozvo, asi takazviziva kare kuti vagara havatevedzeri mutemo, vagara mareforms havadi. Asi chatinoziva ndechokuti kana iwo masabhuku acho haachadiwo, and ukatarisa ZANU inoti iyo hatidi kuti madhaiaspora avhote nokuti isusu hatizogoni kuenda kunokampena ikoko. Tingozvibvunzawo kuti isu veTriple C tingakwanisa here kuunganidzawo masabhuku kuti tizokambena sezvavari kuita. Hatirwadziwi, hatineseki nazvo izvo, nokuti tinoziva kuti vanhu vaakuenda, vanhu vaakubuda. Isi chedu kupenetrata tichipinda mukati memaruwa nezvirongwa zvedu zvatiri kuita iko zvino.
VaMuhadhi vange vachigara mudhorobha reMasvingo kubva musi wa5 mwedzi uno vachiita misangano mumatunhu ose manomwe anoti Matsvingo, Chiredzi, Zaka, Mwenezi, Gutu nekwaChivi, uko kwavapedzisira nemusangano wavo nhasi nemasabhuku eikoko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yavanoti ndeyenhema. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muna 2016. VaMasaraure vasungwa nhasi apo vaenda kuHarare Central Police Station kwavanofanira kuenda sezvakatarwa nedare sechiga chekupiwa mari yechibatiso pavakasungwa pane imwe nyaya yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende apo vairatidzira nekudhura kwezvinhu asi vashandi vachitambira mari shoma shoma. Nyaya yasungirwa vaMasaraure ine chekuita nerufu rwenhengo yesangano reAtuz vaRoy Issa avakadonha kubva pakamuri yechinomwe kana kuti 7th floor kuJameson Hotel muHarare muna 2016. Dare raMagistrate rakambopa mutongo panyaya iyi rikati painge pasina umbowo hwekuti vainge vaurayiwa kana kuitwa akafira mberi. Vaimbova mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vakatenda panguva iyi kuti mufi akafa mushure mekuzvidonhedza akadhakwa. Mashoko abva kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uko vaMasaraure vari zvakare mutauriri wesangano iri, uye mamwe mashoko abva kuAtuz ati vashamisika zvikuru nechiitiko ichi kuti vaMasaraure vave kusungwa kwapera makore matanhatu. Masangano aya anotiwo izvi zvakanangana nekuda kumbunyikidza vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende pamberi pesarudzo dza2023. Crisis in Zimbabwe Coalition inotiwo mutemo wave kushandiswa sembato nezanupf kumbunyikidza vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vari mumusangano. Mutori wenhau Jeffrey Moyo abatwa nemhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration laws. Moyo anomboshandirawo bepanhau reNew York Times uye anzi Nedare akaita kuti vatori venhau vaviri vebepanhau iri vapinde munyika zvisiri pamutemo. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare vamakinzira vati vagutsikana kuti muchechesi akapa umbowo hwakakwana hunoratidza pachena kuti mwoyo akapara mhosva yaipomerwa. Asi gweta ramoyo amai Beatrice Mutetwa vati havana kugutsikana nemutongi wapiwa nedare vachiti wange usingaenderani neumbowo hwakapiwa mudare vakati vachakwira kudare reHigh Court kuti mutongi uyu uraswe.
We believe we have very good prospects of success on appeal because
ndinofunga tine mukana wakanaka wekubudirira pakuisa kudare reHigh Court. Chikumbiro chekuti mutongi uyu uraswe sezvo usingaenderani neumbowo hwakapiwa mudare. Pane zvakawanda zvekufungidzira zvashandiswa pakuve nemutongo uyu, saka tichaupikisa.
Mutongi wanzira vati zvisinei nekuramba kwake mhosva iyi, umbowo hwakapiwa mudare hunoratidza kuti mwoyo vakabatsira kupinza munyika zvisiri pamutemo. Vatori vepanhau reNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva nekuvatsvagira magwaro esiri echokwadi ekuti vakwanise kushanda sevatapi venhau. Mwoyo anza abadare faindi ya madora zvuru mazana maviri, inoe ndio faindi ya pamsoro soro, inokwanisa kubadari swa munanenga achikwira mutemo wakadai, akanza aizogara mujere kwe mwedzi mitanhatu kana atadza kubadara mari iyi. Pamsoro pezvo, mwoyo atongerwa kugara mujere kwe makore maviri, asi mutongo uyu wasendekwa parutivi, kana akasapara mhosva yakafanana neyaawanikwa ainayo mukati memakore mashanu. Vanzira vati zvisinei nezvataurwa negweta rake vaona kushoreka kwamwoyo kwakakura zvikuru sezvo akapinza vanhu munyika zvisiri pamutemo avo vanogona kuve vaive vanhu vaigona kukanganisa kugadzikana kwemunyika. Mwoyo akasungwa muna Chivabvu gore rakapera mushure mekubatsira Goldbaum naSilva nekuvatsvagira magwaro eZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC asiri echokwadi. Mwoyo audza VOA kuti afara kuti haana kupiwa mutongo wekuti apinde mujeri asi ati anoda kuti zita rake richeneswe.
Ndinotenda zvikuru kwazvo nebasa rakabatwa namagweta angu Beatrice Mutetwa naDoug Coltart. Vakaita basa gurusa gore rese vachingorwisana nenyaya iyi, tichingofamba tichiuya kuno kubhulawayo kumatare edzimhosva pasina zviri kubuda. Asi nhasi uno ndasunungurwa chaizvo. Kunyange zvazvo ndisina mufaro wakanyanya kupiririra nokuda kwokuti ndiri kutoonekwa segororo rakapaza mutemo wenyika. Ndinoshuvira kuti paapili iri kuzoitwa namagweta angu ndibve ndacheneswa panyaya iyi.
Nyaya yamwoyo yakaita mukurumbira pasi rose mushure mekusungwa kwake nekugara mujeri akazobhadhariswa mari yechibatiso mushure memavhiki matatu. Vatavang Manika vanove mushandi weZRMC avo vainzi vakashanda namwoyo pakupara mhosva iyi vakawanikwa vasina mhosva nedare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wezvemutauro kana kuti National Languages Conference. Musangano wemazuva matatu uyu watanga nhasi kuVictoria Falls. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza nyaya dzemitauro mukusimudzira kubudirira munyika uye mukuzeya nyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana.
Redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards vision 2030 and beyond.
Tingadawo kutsvaga kuti zvakakoshei kuti vanhu vaungane sevana veZimbabwe vachikurukura pamusoro pemitauro yemunyika mavo kudai.
Zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vaungane nezvemitauro yavo nekuti mitauro yedu yemuZimbabwe inofambidzana pedyo nepedyo seri ine tsika nemagariro edu. Saka naizvozvo tsika nemagariro edu tikasatambudzana tinoirasa. Ukatarisa mazuva ano vanhu vakawanda havachakwanisa kutaura
mitambo yao hizo nuwana kutimu kwa chai mocha yu mauta wala chiyo mkuna kutari kama wana langu chai angu chai mocha yu kwa it's very important kutu tita mwune chisha kita angu mairana nima
Ndingacha kwa kuti imo muzimbabwe muno mutaurwa mitauro ya kawanda shakadi
Muzimbabwe muno mutauro 16 Ate mitauro inuwa msoro inu utalizimwa msoro soro udalika mimi mitatu Tineshe mungu chishona nechinge lengi Aya mama mwesheza amata kwa niwalo wakari wangi isa mnika inu zimbabwe Kujuzo tewe la mambiteke, alazo wete wa mkonstitution kuna 2018.
Kune zime rezukoro, za munga anongezele wa mchiti kwa kakutzinziswa, mime mitauro, isiri chishona ne chindelele kata kuchichuru.
Shadanya nisa, chikata alisa hiku kumatimoti kukwiti wa conference, wa Victoria Falls wana waingi, unawana kutiwa kutita wana chinambia, Nijitonga, uye shawa islanga nisila na icho chishona chacho Nijindeleli Ukataliso uu, mamu uchila mana planchi uko Mwana kutivana iku uko wako tisa oje kare chikalamu Juta iso kutikalamu na mchiluru kumuneshi mboze kumashona leti Mamu matayali kutineshi ujo wako tisa oje kazi
Awa wangu wari nyanji, mnyadze shumitauro mzware Cecilia Masana Wajitaura vare parunare ku Victoria Falls na Ivan Zininga we Studio 7 Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti mauto eRussia akaparadza zambuko rangira Sara kupinda muguta re Severodonetsk kuzvichapa kuti vanhuwo zvavo vari muguta iri vatadze kubatsirwa kuti vaende muupoteri. Ukraine inotiwo kunyangwe hazvo Russia iri kuedza kutora guta iri nekurwisa zvakasimba. Mauto ayo ari kurwisawo zvakasimba achibva nechepakati peguta iri. Russia inonzi yatatora zvikamu makumi nomwe kubva muzana zveguta iri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti hondo iri mudunhu reDonbass rine guta ririkurwisana iri ichapinda munhoroondo yehondo seimwe yakaitwa mhirizhonga inotyisa. Vatyairi vemarori muSouth Korea vapinda muzuva richisere vachiratidzira nekuda kwekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vatyairi ava vanoti kuratidzira uku kwapa kuti hurumende irasikirwe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Pasi rose mafuta ekufambisa dzimotokari ari kudhura zvakanyanya zvitevera kurwiswa kweUkraine neRussia. Nyika iyi ndiyo inogadzira zvimwe zvinoshandiswa pamakombiuta kana kuti memory chip uye zvimwe zvakaita seSamsung Electronics uye makambani emotokari akaita seKia neHyundai Motors. Zimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi nevashandi vari kuyambira kuti kunze kwekunge mamiriro ezveupfumi wenyika agadziriswa nekukasika, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva rega rega uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, izvo vanoti zvichadzosa nyika mukutambura kwekumakore a2008 kusvika 2009. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, mapoka ehurumende pamwe nemakanzuro munyika vave kuzivisa veruzhinji kuti vave kutara mitengo kana mitero yavanobhadharisa vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemabhanga wezuva iroro. Izvi zvinonzi zviri kuomesera veruzhinji sezvo mihoro yavo isiri kushanduka, ukuwo zvizhinji zvavanotenga zvichitarwa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe avanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamutemo sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haizi kufambidzana ne exchange rate ye official kusiya kwe mabizinisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndo chote dzinofambidzana nemutengo iwoyo kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende. Tinoziva kuti vazhinji vemabhizimisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemausa kana kuti maamerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparrel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parrel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu izvo zvienu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kubvuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vakere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisiri izvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaprosi vachitambara, vanotiwo nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009, apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
Especially in terms of Zim dollar prices, taona zvichikwira zvakanyanya. Tirimono yatingati pachirungu chronic inflation, zvova zvichikwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge inopedzera yazoitika ndekuti tinopedzera tamu inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009, patakazoita dollarization paya. Saka ndo challenge iripo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, vaKalisto Jokonya, vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhora rekuAmerica munyika.
Venyika yedu ndazvida kutiwo kana vativo kondrora foreign currency, ngavachikondrora zvechokwadi. Vorega kuti chimwe chotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepetro vanotengesa neforeign currency, vedhizeri vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndo zvakatsveyama. Ndozvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja, vanhu asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndozvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuAmerica. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa, izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bhachi padare. Hatina kukwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Early kunyatsime Chitungwiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 pa kilohertz pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa muzore nawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Resilience Coalition for Change Vanelson Chamisa woenda kunochema Muzvare Mo Blessing Ali. Mutevedzeri wemunyori mukuru webato reZANU PF Vakembo Muhadi vokurudzira masabhuku kuti atsvagire bato ravo rutsigiro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.